akapambwa uyu inhengo yebato redu uyezve ari sekuru wemeya wedu akakorikolewa zviri pamutemo kudunhu reepuwepe ana sande vakamupamba vachitsvaga kuti ana sande varipi vanova vanhu munhu ari kutsvagwa nenhunzvatunzva dzezano dziri kupamba vanhu saka ndo zvakaitika kuepuwepe vari muchipatara tingatauri hedu chipatara chavari mushure mekunze vangatozotevegwa tikaita ngozi chaiyo
asi makamhanara here kumapurisa nyaya iyi vamukwananzi
takaenda kumapurisa achida kunoripota nyaya iyi mapurisa akaramba kutambira nyaya achiti ngaauye azoripota ega chero zvake takavataurira kuti aiwa munhu ari muchipatara hakwanisi kuuya kuzoripota vakaramba kutambira nyaya iyi vakati anofanira kuti achirwara akarara ari unconscious kudaro ngaauye aripote nyaya yake ega
asi munoona sei iyo nyaya yekuti vanhu vari kuramba vachingopambwa vamukwananzi
tinosoropodza zvikuru kupambwa kwevanhu kuri kuitwa kusanganisira nyaya yatikutaura nezvayo iyoyi tichiti vanhu vemuzimbabwe vanofanira kuti vafile safe and secure munyika mavo zanupf ngaimire zvekupamba vanhu sadak ngaipindire vanhu ngavarambe panoda kupambwa munhu nevanhu vanenge vachiuya vari vaviri vatatu vanhu ngavaite gungano ipapo varambe kuti papambwe munhu vadzivirirane vadifendane kubva kuvanhu vari kuita zvisiri pamutemo zvekupamba vanhu ngatibatanei macommunities timire pamwe chete tirambe kuti pauye vanhu vanenge vachiti vari kuya kuzotura munhu takatarisa